Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kurume 19 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rotsamwiswa nemutongo wakapiwa nedare repamusoro wevashandi vakamiswa mabasa muna 2015.
Takashungurudzwa nemutongo wakaitwa mazuva akura uri kuti vashandi vakati wandei vakabudiswa mabasa muna July 2015 havafanirwa vachipiwa compensation.
ZPP inoti nguva iri kupera vanhu vasati vaziva kuti nzira ichashandiswa musarudzo dza 2018 ndeipi uye kudzidziswa pamusoro pesarudzo. Sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuAmerica neCanada reZedna roedza parinogona napo kuti izwi revari kunze kwenyika rinzwikwe. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuru yatakaita naProfet Fungai Furati vanove vakavamba chechi yeShafak Global Ministries iri muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti rakabatikana uye kushungurudzwa nemutongo wakapiwa nedare svondo rino panyaya yekuti vashandi vakamiswa mabasa muna 2015 vobhadharwa here mari dzekumiswa mabasa uku kana kuti kwete. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court nechitatu chadarika akatonga kuti hazvaikodzera kuti vashandi vakamiswa mabasa ava mushure mekupiwa zviziviso zvemwedzi mitatu vabhadharwe. Pakanga pave netarisiro yekuti vashandi ava vangangowana cheuviri zvichitevera kuwandudzwa kwemutemo wemabasa nevashandi kana kuti Labour Act uyo wave kuti vashandi vanomiswa mabasa nemutoo wakadai vanofanirwa kubhadharwa. Asi mutongi wedare akati haone zvakakodzera kuti mutemo uyu ushande uchidzokera kumashure kunguva yavakanga usati wawandudzwa. Ngatinzwe idivi revashandi kubva muhurukuru yataita nemunyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Takabatikana zvikuru, takashungurudzwa nemutongo wakaitwa mazuva akura uri kuti vashandi vakati wandei vakabudiswa mabasa muna July 2015 havafanirwa vachipiwa tingati mapackages kana kuti mari compensation yekurasikirwa kwavo nemavasa. Zvinhu zvinotishungurudza chaizvo sebato rinomirira vashandi kuti nhamo yakutopiwa hurumende utichengete izvozvo kana vanhu vakutobudiswa mabasa nenzira dzakadaro.
Saka mune matanho amuchatorawo here sesangano?
Iye zvino tiri kushushikana chaizvo, tiri kuedza kuti tingatsvaga nzira here yokuti iyo Labour Act sezvo yakagadziriswa hatigoni here kuvatsira ivavo vanhu vanenge vakarasikirwa nemabasa, because hurumende inofanira kukombaseta vanhu vakadaro. Ndiani achavaka mari? Ndiyo nyaya toda kumboenda naye kuhurumende kuti saka vashandi vokandwa here kunze uko vasina zvavabata. Inyaya iri kukurukurwa, hatisati tatendera nazvetu kuti vanofanirwa kubatsirwa sei vanhu vari kuenda vasina zvavarapiwa.
Mutongo uyu uri kungobata vakamiswa basa gore ramataura iri kana kuti vese vachamiswa basa nenzira iyoyo vanenge vachingowana zvimwe chete zvabuda mutongo.
Mutongo uyu uri kubata vakamiswa mavasa Labor Act isati yaamendwa. Vakawanda vanoziva kuti Labor Act yakazoamendwa kupera kwegore. Saka payaka kamendwa yakati iri kutanga kuoperata ichidzokera kumashure. Saka mutongo uri kuti kwete iyoyo employer anga nekodzero rokumisa mushandi kusina mbadharo. Saka act haifanirova ichiaplaya ichidzokera kumashure. Zvinoreva kuti vari kubuda mavasa iyo zvino kana kuti vakabuda mavasa kubva muna October vakauya mutemo munyuwano vane kodzero rokupiwa mapackages emasonde maiti pagore rega rega. Saka mutongo uyu uri kubata chete vakabuda mavasa mutemo usati waamendwa.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Mamwe masangano akazvimirira anoti nguva iri kufamba veruzhinji vasati vadzidziswa pamusoro penzira dzekuvhota nadzo dzichashandiswa musarudzo dza2018. Mukuru werimwe remasangano aya reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP muzvare Justina Mukoko vanoti zvakakoshawo zvikuru kuti Zimbabwe Electoral Commission ikasike kudzidzisa vanhu pamusoro penzira yebiometric voter registration iyo inonzi ndiyo ichashandiswa mukuumbwa kwegwaro idzva revavhoti kana kuti voters roll idzva. Muzvare Mukoko vanoti panoya michina mitsva yakadai veruzhinji vanoda nguva yekuti vainzwisise sezvo vanhu vakambotyisidzirwa pakauya nharembozha vachinzi dzaizobatsira bato riri kutonga kuti rione kuti munhu avhotera papi. Ngatinzwe hurukuro yatakaita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndofunga chinhu chikuru ndechekuti tizive kuti mishini yacho ichauya mishini yakamira sei. Nekuti isusu dambudziko redu nderekuti panyaya yekushandiswa kwemishini ndofunga tikatarisa makore apfuura pakatanga kushandiswa nharembozha. Vanhu vakanga vari kutyityidzirwa kuti mukaenda kunovhotera watisingade muri kuchiona izvi tinogona kuona wavhotera. Saka isusu ndopane kushushikana kwedu kushoma ipapo kuti dai zvabuda zvazivikanwa kuti zvange apo dzidziso yacho yechitanga kuitira kuti tizivikuteera tisvika muna 2018 vanhu vakuda kuziva zvavanofanira kuita. Iye zvino hatisiziva kuti mishini yacho mishini yakamira sei, ichatora maziso here, maoko here, kana kuti ndezvipi zvinenge zvichishandiswa.
Koiyo nguva yekuti vanhu vazodzidziswa nyaya dzekodzero dzavo pakushandiswa kwemishina iyoyi zvimwe chetewo nekuzodzidziswa nezvesarudzo munoona iri nguva yakakwana here yasarai?
Ndofunga nguva yakuda kuti nguva irei zvazvakuda kuti iye zvinezvi vanhu vatotanga kuti vachipinda munharaunda dzakasiyana siyana kuti vachikwanisa kuti vange vachidzidzisa ruzhinji rwezimbabwe kuti vazive kuti ndezvipi zvavakatarisirwa kuita. Nekuti zvikazongoitika chindi chindi kwasara mwedzi mishoma ndozvinotinetsei zvinozoita kuti vamwe vanhu vaone zvakakorekera kuti pamwe varegere kuenda kutsvakise dzacho. Zvinoitawo kuti titi isusu vatyorerwa kodzero yavo yekuenda kuti vanosarudza vavanoda kuti vavatungamire. Asi isusu sesangano tinongokoshesa kuti dai zvese izvi zvinoitwa zvaitwa murunyararo nekuti ikodzero yevanhu vemuZimbabwe kuti vagone kuteerera mashoko anobva kumutatu ese vozoita sarudzo yavo kuti wandiri kuda kutsigira ndeuyu. Vanhu havafaniri kunge vachimbunikidzwa.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP muzvare Justina Mukoko vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinosimudzira pamwe nekubatanidza zvisvaro zveZimbabwe zviri muAmerica neCanada reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZDNA rinoti riri kuedza nepose parinogona kuti izwi revana veZimbabwe vari kunze kwenyika rinzwikwe munyaya dzine chekuita nesarudzo dzekumusha. Sachigaro weboka resangano iri mudunhu reWashington DC, Maryland, Virginia neWest Virginia vaJona Masia vanoti kunyange hazvo zvisarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakanzi hazvisi kuzokwanisa kuvhota. Sangano ravo riri kuedza kuita nhaurirano nemapoka ehurumende akakodzera kuitira kuti patsvagwe nzira dzekuti mapoka maviri aya akwanise kuwanana pamwe nekubata pamwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasia.
Pane gwaro riripo yezvino riri kutenderera muvanhu vedu vari kunze kwenyika ratiri kutaurirana nehurumende. It's still a draft, asi tiri kutaurirana kuti pane zvingaita here kuti vanhu vakwanise kuvhota kunyange vari kunze kwenyika. Saka isu tinokurudzira kuti musaore mwoyo vanhu vese vari kunze, tiri kutaurirana.
Zvii zviri mugwaro irori zvamungataurira vanhu vamuri kusimbisa?
Zviri mugwaro iri ndezvakataurwa nevanhu vanogara kunze kwenyika kuti zvingaita sei nyore kuti vanhu vagone kuvhota kunyange vasingagari muZimbabwe, uyewo kuti ukama hwehurumende nevanhu vari kugara kunze kwenyika hungamira sei, zvingareruka sei kuti tigare tichitaurirana uye tichiwirirana semhuri imwe chete yeZimbabwe. Kuti kana paine zviri kuomera vanhu vari kunze, zvingaitwa sei kuti zvinyoreserwe kuitira kuti maitirwo anoitwa sarudze anga akanyorekera vanhu vari kunze uye anga akanyorekera hurumende maitiro ainenge ichiita kusvika zvese vafamba zvakanaka.
Hurumende yakatozivisa kare kuti haina zvikwanisiro kana maresources yekuti inge ichikwanisa kuti vanhu vari munyika dzose dzine maZimbabwenzi vanga vachizivikana unzi uchizvarwa cheZimbabwe chiri munyika iyi uye vachizokwanisa kuti vanhu ivo vavhote vari munyika idzodzo. Munofunga kuti pane zvingashandurwa here negwaro renyu?
Isu tinofunga kuti tichitaurirana tinofunga kuti pane zvingasandurwa, nekuti isu hativimbi kuti tingabva tasvika pakupererwa kuti tapererwa kufunga hapana zvimwe zvingaitwa. Tichiri kuda kuti titaurirane, pane gungano riri kuuya mwedzi uri kutevera uyu musi wa21 muDC, matenge tichitaurirana nevanhu vanogara kunze kuti tingaita sei kuitira kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka vanhu vagone kuvhota kunyange vachigara kunze kwenyika.
Vanga vari chisvarwa cheZimbabwe vaJona Masia vanove sachigaro weZimbabwe Diaspora Network North America mudunhu reDC, Maryland neVirginia pamwe neWest Virginia vari parunare kuWinchester kuWest Virginia muno muAmerica. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira ini mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Steven Wunganai vanotungamira sangano reGlobal Youth Foundation Zimbabwe. Tinokutambira ini mufaro pano pa Studio 7 mukoma Steven.
Tinotenda kuva nemi mukoma Blessing Zwarana.
Aiwa, tinotenda zvikuru kuri sei kuNew York.
Aiwa, tirikungodaro tinacho chando.
Right, mukoma Steven, manga muri kumuzinda weUnited Nations uko kuNew York ikoko kwanga kuchitaurwa nyaya dzine chekuita nekodzero dzemwanasikana kana kuti dzemadzimai. Mungatudze kuti zvanga zvichifamba sei?
Hongu, kwava kuchiparurwa sangano reUnited Nations Commission on the Status of Women, 61st session, iro ranga riri gungano remapoka ani vanozviitira nemapoka emadzimai akawanda pasi rese kutaura nemabudiriro emaSDGs nekuti tingape kodzero dzevakadzi dzakawanda sei and uye tingavasimbise sei mumabasa ekuzviitira maentrepreneurship, kuvapawo kodzero dzavo nevanasikana nekuvapawo simba rekuti vakwanisawo kuitawo makambani avo nekukwanisa kuzvimirirawo pache zvavo.
Mataura nezviga zvamati maSDG munganyatsojekesa kuti zvinorevei?
MaSDGs zvikumbiro zvakaiswa nehurumende dzepasi rese anonzi maSustainable Development Goals ayo aroda kuonekwa achiwonekwa kuti anokwanisika kuachivhwa here in 2030. Mapoka ezviri kuda kunzi zviya zvinowanikwa zvichitariswa pasi rese ende kodzero dzevakadzi dziri muwo imomo SDG number 5 zichionekwa kuti vakadzi vangapuwa kodzero here mune mapoka emagoza.
Saka imi zvii zvamakaturawo kumusangano?
Takaturawo nekukwanisawo kunge tichidzidzawo kuti makodzero dzevakadzi dziri kuda kunge dzive dzichionekwa dzichiremekedzwa nekufamba nekuchinja kuri kuita nyika uku. Vakadzi vari kudawo kuonekwa vachipuwawo masimba ekukwanisawo kuzvimirirawo, kukwanisawo kutangawo mabhizinesi avo, kukwanisawo kuonekwa vachiitawo manetwork amongst mawomen organization vachipuwawo simbawo neruremekedzo runopuwawo vakomana nevarume. Yanga iri takakwanisawo kudzidza as an organization kuti kodzero dzevakadzi sezvo dzakanyorwa mumaSDGs dzinoda kuonekwawo kunzi patinosvikawo 2030 vakadzi vanenge vane simbawo iro rakakwanisa kuenderanawo nevarume mukuvandidza kwenyika in terms of economic, political as well as social.
Asi muchitarisawo zviri kuitika kune dzimwe nyika, mungatiwo Zimbabwe iri mugwara here?
Zimbabwe tichine basa guru fund sezvo tichine zvinyingambidzo zvakawanda munhau yekuadressa machallenges ari kusangana nevanasikana nevanhukadzi munyika medu. Nyangwe zvazvo basa riripo, tiri kushandawo tichikwanisa kuti tichikwanisawo kuti tiadresse machallenges iwayo, asi tinove nechishuwo kuti dai zvakawanda zvayo zvichiitwa. Nekuti tikatarisa dzimwe nyika dzakatikomberedza vakaita na South Africa vari kukwanisawo vachiitawo macoalition, a lot of women coalitions and a lot of women entrepreneurial projects akasiyana neyatiri kuitawo medu munyika. Saka tinotarisirawo kuti yes, hongu tingangwe tiri kukwanisa kuzviita, asi tine chishuwo chekuti dai zvakawanda zvayo zvichiitwa kuti tikwanise kuadressa machallenges ari kusangana nevakadzi nevanasikana munyika medu mezimbabwe.
Mubvunzo wekupedzisira, zvamakadzidza zvacho izvi muchagoveranawo sei nevamwe vari kuzimbabwe?
Hongu boka revana vechidiki, youth organization, tine mapoko akawanda evechidiki nemaorganization evechikadzi atiri kuronga kuti tinge tichiengage tikwanisewo kuti tigare navo pasi tishewo ruzivo rwatadzidzawo tigokwanisawo kuona kuti takwanisa kuadressa zvimingambidzo izvi zviri kusangana nevakadzi vedu munyika. So we have a lot of projects dzatinadzo dzatiri kutarisirawo kuti tive tichiita muno muna 2017 mbichana burikidzowo nekuti vari kukwanisawo kutipawo rubatsiro vakanyivowandawo sei. Asi tine maprojekti akawanda fani atiri kupinda muzvikoro kudzidzisa vana vasikana about kodzero dzavo. Tine maprojekti akawanda atiri kuunganidza mapoka akawanda emadzimai, mawomen's organization, tichiitawo maworkshop addressing maSDGs, addressing SDG goal number 5, iyo empowerment of women, tichivadzidzisawo kuti vave vachitangawo maentrepreneurial skills, tichivadzidzisawo kuti vava vachivane kodzero vakwanisawo kuziva kodzero dzavo nekuti dzimwe nguva kodzero dzavo dziri kuonekwa dzichitsikirira nenhau yekuti havasi kudziziva. So dissemination of information iyoyo yakaonekwa iri very vital. So ndo mabasa ratiri kunge tiri kukwanisa kuitawo kuburikidza nyika yedu yeZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Steven nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda mukoma Blessing, tinotenda mhuri yeZimbabwe.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Steven Unganai vanotungamira ivo sangano reGlobal Youth Foundation Zimbabwe. Aiwa, hamwadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, chinobhururuka chinomara kangoma kakaririsa kanoparuka. Anokonika nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naProfet Fungai Furati vanove vakavamba chechi yeShafak Global Ministries.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unondipa simba.
Kana ndakaneta,
ichita chaku.
Serangu ndinonzi Prophet Fungai Furati, ndiri founder na Prophet Shafak Global Ministries. Chichie bika na chione chodi Shafak Global Ministries takachuana mugore ya 2011 mswa 5 June. Kwa taka tanga kuvamba chichie bi ujozi ya kura ini zimbeta chione siyana ashi kwenye kusindira na kata ngira mtafara mtafara membership ya kisinde yunguba hapa fandre kichukira mtu inaske mbis arini zimbeta chione siyana na kafani mbibi rire epwe kwa jana zibada ndaya mtafara yoyo kwenye kwenye mtafara South Africa go kuno katiri mpichoria mpichoria wesh go kumo kune shangana redi kutuche chirukura kutuche chirukusumuka kutuche chiyabata na kinagasiana siyana ili muharivari kubata ni mbira zimushante ni matisi mwemi katigoni katikukura kushikaipapo kena zimirezo kawanda shukuri sikuwa na mwari kawaya wakasunga mwemi uchini wakasiana siyana mwari mu kata nizi mwari uri shukurezi zimirambi na uzi mba shukuri kawana marashu wa poresa kina uzi wakasunga chichedi kigo shukapa namba ya tawi kushino. So we found that Shafak Global Ministries, Prophet Fungai.
Vakawanda Prophet Fungai vanoenda kumakereke nezvikonzero zvakasiyana siyana. Izvi zvamunoitawo sekereke munyaya dzekubatsirawo vanhu yatingati humanitarian.
Kuchechi kwedu tine boka ratakatsanangura rinonzi reIgozwini. Boka iri rakangomiririra kubatsira vanhu pazvinhu zvinobatika. Tine mbatya kunyanya nezvimwe zvikafu zvatinopota tichipa pakati pegore nekupera kwegore. So far tine vamwe vatanyanya kubata vana mbuya vatanyanya kubata uye mukatarisa kutafara kwatiro inzvimbo rekuti zvinhu imwe kuti atichangotanga tine vanhu vanga neupenyu vasina kumirawo zvakanaka so tatichitoro dzimwe hembe dzakasiyana siyana dzatinenge taunganidza sechechi zvimwe zvikafu zvatinenge taunganidza sechechi tichigona kuendesera vanhu vavo kuti vagobatsirwa vagogona kuwana kurarama kwakanaka.
Matauro wokuti muri kuona vanhu vari kuporeswa nenzira dzakasiyana siyana pamwe nekubatsirwa iko kutenda kuri kuitwa nevanhu vachitenda kereke muri kuonawo kuri kupa makomborero akadiwa kukereke
kupora kwevanhu kudzikinurwa kwevanhu nekutaura kwamwari nenzira yechiprofita kuri kukonzeresa kuti vazhinji vagogona kutenda muna Kristu vagogona kutenda muna Mwari uye nekutaura kwandaita kuti izvo shondo yedu iri kudrivhen nzvimbo ichangosumuka zvatibatsirawo kuti chechedu igone kuaccessa vanhu vakasiyana siyana tagona kuwana vanhu vakasiyana siyana vari pasi vari pakati nepakati nevari pamusoro zvatibatsira kuti gogona kuti chechi chisumukawo nekuda kweminana nemabasa ariitwa namwari isu tagonawo kubata upenyu hwevamwe vanhu vachiti kuda kusumudzwa nenzira yezvinhu zvinobatika.
Nhasi Prophet Furati, shoko ramungapa kuvana veZimbabwe mungariwana kubva mubhuku ripi?
Ndichaverenga kubva kuna Muparidzi chapter number 9 verse number 11 inoti izvo ndakadzoka ndikaona pasi pezuva kuti anomhanyisa hasi iye anokunda pakurwa ane simba hasi iye anokunda pakurwa akachenjera hasi iye ane zvokudya vanhu vane njere havasi ivo vanefuma vanhu vanoumhizha havazi ivo vanofarirwa asi vanowirwa vose nenguva nemukana. Chandingade kutaura kuvateereri vedu nemhuri yese ndechekuti vhesi yataverengesa iri kutibudikira pachena kuti izvo vanhu vanogona kunge vaine zvipo zvavakaberekwa nazvo vanogona kunge vaine zvipo zvavakapiwa kubva vachizvarwa asi hatichi chipo chinokonzeresa kuti munhu agogona kubudirira hatichi chipo chinokonzeresa kuti munhu agogona kuenda kumberi badi chinokonzeresa kuti upenyu hwedu hugosumudzwa kunzwisisa nguva nemikana Mwari anotipa muupenyu hwedu. Muchaona kuti kana munhu akapiwa mukana nhasi akakonwa kuushandisa mangwana kunyange aine chipo chipo chake chinogona kusagamuchirwa nekuti nguva yacho yaifanira kushanda yakadarika ropafadzo hombe Mwari raanogona kutipa muupenyu kutipa nguva nekutipa mukana tikagona kunzwisisa kuti mukana nenguva zvinhu zvakakosha zvinobva kuna Mwari zvipo zvatakapiwa nezvatiri kumhanyisana nazvo muupenyu zvichatanga kubudirira. Kune vamwe vane pfungwa dzinogona kuvapa mari asi nguva yava kuda kudziunza haisiriyo nekuti pazvaishanda havana kugona kunzwisisa nguva yacho nekushandisa nguva yacho. Chandiri kuda ndechekuti ari kuteerera kana kuti vateereri vose nemhuri yose iri kunditeerera ndizvekuti tigonzwisisa kuti kana Mwari achirofadza vanhu anovapa nguva uye Mwari anovapa mukana. Iye chandinoda pamusoro paMwari ndechekuti Mwari kana achipa mukana anotipa mukana yakawandisa, hatipeni kana miviri kuti kana tikarasikirwa neumwe chete toroziva kuti hatitosara neumwe chete kana kuti ukaendawo waenda zvachose. Mwari watinonamata ndiMwari anotipa mukana, uye kana takarasikirwa nemikana munamati muhombe muupenyu nekuti Mwari nguva yandakarasikirwa nayo, mukana wandakarasikirwa nawo dai zvagona zvabatika muupenyu hwangu, nekuti ndochinhu chakakosha chiri kunzi neBhaibheri. Vakachenjera havasi kuwana mari nekuti vakachenjera, vari kukunda patsiva havasi kuhwina nekuti vakasimba, vari kumhanya havasi kukunda nekuti vanomhanya zvisingaiti. Asi zvese zviri kuitwa nekuti Mwari wapa vanhu mukana nenguva yekuti vagogona kubudirira, vagogona kufuma, vagogona kuenda kumberi. Ndochinhu chandida kunamatira kune ari kuteerera, kuti dai tagona kupiwa ziso rinoona mikana yedu, ziso rinoona nguva yatiri kupiwa naMwari. Chinhu chihombe chandida kuti tinamatire ndechekuti Mwari tipei maziso anoona nguva yedu nemukana. Nokuti nechedera muparidzi rinotaura izvo, kune nguva pachinhu chose uye kune mukana pachinhu chose chakasikwa naMwari. Zvichireva kuti chinhu chandisina handina nepindura yacho haisati yakwana. Tikadya chinhu chinonaka zvakaita sei, nguva yacho isati yakwana hachigoni kubudisa kunaka kwacho, chinogona kutovava nekuti nguva yacho haisati yakwana. Ndiro shoko hombe randira tirigosiyira vateereri muzuva ranhasi, kuti hama dzangu vakabudirira, vakasimba, vari kutarirwa nenyika dzose kunzi uyu ane mbiri yakadai, ane mbiri yakadai, hakuna kana ikodzera vakagona kungoona nguva nekugona kunzwisisa mukana wavakapiwa naMwari.
Kambo Tigerebo kubva kuchikwata Ngwenya Brothers kachiuya kwamuri kachibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rotsamwiswa nemutongo wakapiwa neDare pamusoro pevashandi vakamiswa mabasa muna 2015. ZPP inoti nguva iri kupera vanhu vasati vaziva kuti nzira ichashandiswa musarudzo dza 2018 ndeipi uye kudzidziswa pamusoro pesarudzo. Sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica neCanada reZimbabwe Diaspora Network North America roedza neparinogona napo kuti izwi revana veZimbabwe vari kunze kwenyika rinzwikwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai Minister Ndekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku vi.